A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, September 27th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the funeral of the late former president, Robert Gabriel Mugabe, in Zwimba, Communal Lands, Marginal and West, and other issues.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com. And for Shona, you can go to www.voashona.com. And in Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the funeral of the late former president, Robert Mugabe.
All is set for a private burial of the late former president Robert Mugabe in Zwimba Communal Lands, Mashonaland and West Province.
The late Zimbabwean leader is expected to be laid to rest in a courtyard at his homestead in Kutama village instead of the family gravesite where his late mother, Bona Mugabe, is buried. Family spokesperson Leo Mugabe says only invited guests will attend the burial.
And Leo Mugabe says President Emmerson Mnangagwa, who is currently in New York attending the United Nations General Assembly, is unlikely to attend the burial. The late former president, who was toppled in a de facto military coup, wanted to be buried in Zwimba Communal Lands and not at the National Heroes Acre, where a mausoleum was being built for him.
And in South Africa, specialist doctors are conducting medical tests on Dr. Peter Makombei, leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, who was allegedly tortured by unknown assailants following his abduction this month. He was allowed to seek medical attention after the High Court ordered police not to block him from seeking specialist treatment in South Africa.
And there seems to be a lot of events this weekend because back in Harare in Zimbabwe, the MDC led by Nelson Chamisa is holding its 20th anniversary in Harare at Rufaro Stadium. All roads will be leading to Rufaro Stadium tomorrow.
Yeah, lamhlanje ke sikhuluma ngomoyi uRobert Gabriel Mugabe ukanye ukuthi uzancwatshwa kusasa ekutama khona ngale tuzala lapha azalelwa khona kumbe singathi vele kusemzini lapho azalelwa khona. Ye, siyabona ukuthi abantu bebecabangela ukuthi engxenye uzancwatshwa khona ngale National Heroes Acre okwakhiwa khona i-mausoleum kodwa ngokutsho kukaLeo Mugabe umzukulu wakhe kukhanya ngazane sebejikile bathi kumele ayengcwatshwa khona ngale ngekhaya njengesifiso sakhe. So ke uLeo Mugabe uthi hayi abakwaziyo ukuthi uvele wayefuna ukungcwatshwa duzane lonina uBona Mugabe kodwa awusoze kwenzakale lokho ngoba iRose Acre khona ngale gravesite yomdeni ingani sigcwele. So ke ngakho ke uzangcwatshwa egumeni lakhe uthi kulezindlu ezimbili phakathi kwezindlu lezi eziyenziwa ngani ngokuyi-triangle kuyafakwa phakathi khonapho kwezindlu lezo. So ke kafakwa phakathi kwendlu ngwayo kwayo but iphandle duzane lezindlu ezimbili. So ke sizwile ke ukuthi abantu ababekhona ngale ngabantu abaceliweyo ukuthi babuye kuzobuya ke eZimbabwe futhi khona ngale i-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yilo mhlangano kusasa lapho yabe ikangena khona khonoko ukuthi sile mnyaka phela eyi-20 selokho yabunjwayo. Kuzobuya ke kwele South Africa udokotela uMagombei kuthiwa uyelatshwa khona ngale. Sikhulume lo munye udokotela sibili ophakeme othe kuyayenziwa lokho kuthiwa ngama-psychological lama-neurological tests. So nxa kukhulunywa nge-psychological ukuthi umuntu uyakhangelwa ukuthi ingqondo zakhe zisasebenza kahle yini njalo lokuthi nxa sokukhangelwa imizwa yemzimba ama-nerves kutsho ukuthi umzimba wakhe kungani wabanjwa banjwa. So ke kuneng khonoko usiqalise sizwe ke itap of the umzukulu kaMugabe uLeo Mugabe. So Leo Mugabe is saying a lot about this funeral that is going to take place tomorrow. So let's listen to what Leo Mugabe is saying.
The body is in Zwimba, lying in state overnight at the village, and tomorrow afternoon hopefully we'll bury him. at the village, in the courtyard, in the house.
So are you not going to bury him near his mother like what he requested?
No, because there's no space. And that is the reason why we agreed to take him to the Euros Acre. But then when we took him back to Harare, when the family sat down, you know, everything had, now, people at the time were talking 30 days, so people began to talk, to analyze things. And we realized that, you know, the fact that he wanted to be buried next to his mother showed that he did not want to be buried at the Euros Acre.
So now,
so they yes. said, okay, if that is the case, then, you know, let's do this proposal and take him to the courtyard in the village.
So what is this courtyard? Can you just describe it to us?
I'm not sure whether you know the house, the way the other house was built. You know, it was built, they left a courtyard in between. You know, it's got a rectangular shape. Yeah?
Mm-hmm.
The rooms are in a rectangular shape, but in the middle is a courtyard.
Uh-huh. Then looking at the president, Emmerson Mnangagwa, is he invited as well or not?
I don't know. I've not seen the invited list of this. And in any case, the president is still in New York, isn't
he? Is it going to be a private function?
Yes, it is going to be very private.
What do you mean, Mr. Mugabe?
Only invited guests will be allowed in.
Can we be privy to invited guests? Who are they?
I don't have a list of those.
So now, looking at the mausoleum which was being constructed in Harare, so what is going to happen to it since the family had actually requested that?
It was really, if you look at the pictures, you know, it was really just being started. You know, not much work had been done, and so they also indicated that the 30 days might be exceeded in any case.
That is Mr. Leo Mugabe, who is the spokesperson of the Mugabe family. So the burial is there tomorrow, definitely.
Mm-hmm. Mm. Kunawo vachangobva kupinda muchirongwa. Tinokuchingamidzai pano pa Life Talk nhasi. Tiri kukurukura isu neurongwa hwekuradzikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Avo vari kutarisira ivo kuradzikwa kumusha kwavo kwaZvimba mangwana. Uyezve tiri kutarisa isu mhembero dziri kurongwa nebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzichange dziriko mangwana kuRufaro Stadium. Vanotaura vanoita zvekuronga misangano vaAmos Chibaya vebato iro reMDC vanga vari kutaura ivo kuti pane mashoko anga ari kutenderera pasocial media anga ari kutaura ivo kuti mhembero idzi dzakanzurwa. Vanga vari kuti aiwa, aya manyepo. Uyezve nhaurwa dzatiri kubva kutambira pamusoro paDr. Peter Magombei ndedzekuti pari zvino vari kuongororwa kuSouth Africa kwavari kuti miviri yavo yakamira sei, saka tichange tichizokupakurirai patinenge tawana nhau kubva ikoko. Asi pari zvino todzokera tichitaura isu zviri kuitika kwaZvimba. Tiri kunzwa kuti pari zvino vatori venhau uyezve nevamwewo vaswera vachinzivo vanga vasingakwanisi kunge vari kupinda kuHome Stadium vaMugabe nekuti kwanga kuine misangano yanga iri kuitwa yanga ichidiwa vemhuri chete. Uyezve zvanga zviri kunzi avo vari kupinda imomo vari kunzi vasiye nharembozha dzavo kugedhi. Unopinda usina nharembozha kuitira kuti usazotore mapicture nezvimwe zvakadaro. Asi regai timbonzwa zvataurwa navaLeo Mugabe vachitaura imo neStudio 7 pamusoro peurongwa hwekuradzikwa kwavaMugabe. VaLeo Mugabe ndo vari kutaura vakamirira mhuri yekwaMugabe. Regai tinzwe kuti vatichii.
VaMugabe zvino bhodhi yavo iri kumusha kwaZvimba. Kukaicharara, mangwana, fume mangwana, kana zvese zvagadzirika. Pavari kuradzikwa panyatsogadzirwa zvokuti papera. Tinovaradzika mangwana masikati musi wemugovera. Vanenge vachivigwa pamusha ipapo. Pane nzvimbo yatasarudza pamusha ipapo yavachange vachivigwa iri mukotiyadhi pamba ipapo. Saka ndivo vanovigirwa ipapo mangwana. Kusimetri kunambuya hakuna nzvimbo yekuvaviga. Saka ndokusaka takanga tamboti okay tabvuma kuti vaende kuHeroes Acre. Kuzoti mutundu wadzokera kuHarare tabva kunana murombedzi zvimba vanhu vaita mabhodhi zviri the 2 days. Then vanhu vagara pasi vakazonyatsoti vava kunyatsotarisa kuti izvi zvatiri kuita izvi ndizvo here, tiri mulaini here nezvaidiwa. Ndipo pakaonekwa kuti mufi kana akanga ati ndauda kunovigwa padhuze namai vangu airira iye kuti haasi kuda kuenda kuyoseka nekuti aizviziva ndiye akagadzira yoseka aiziva kuti iriko saka paakataura kudaro kuti kuda kuenda kuna amai vako akataura kuti haasi kuda kuenda kuyoseka ndozvazvinoreva dokita akatirazoita tisine kuti no mukuru kuti anomisa kuyoseka iye akapa avoid nezvikonzero zvaaive nazvo izvi dzaitibve kuyoseka tingonoenda kumusha pamusha paamai vacheka aiwa uku kuine vanhu vashoma vachadaidzwa vachidaidzwa vakutoziva kare kuti inini ndadaidzwa asina kudaidzwa gara warega zvako kuuya nekuti unozosvikonyara watadza kutiiyo hurumende yanga isati yanyatsovakwa zvainga ichangotama saka mari yakawanda yanga isati yaparadzika hurumende saka kana vachida kuivaka kuti vozoisa mamwe mapurezidendi anoteera zviri kune hurumende zvazvine nemhuri yekwamugabe
aiwa apo tiri kunzwa kubva kuna valiyo mugabe vachitaura ivo kuti hanzi kana usina kukokwa kuti uende kunoradzika vamugabe mangwana usauya hako nekuti unozowanikwa uchinyara vari kutaura ivo kuti vari kukokwa kuti vauye kuzoradzika vamugabe vari kutozviziva pari zvino hakusi kudiwa vanhu vanenge vasina kukokwa ndokutaura kwavari kuita saka tichaenderera mberi chaizvo timbonzwa zvekubva kune vamwe vagari veimomo vekwazvimba vataura nemutori wedu wenhau ariko ikoko regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii pamusoro pekuradzikwa kwavamugabe vanga vari kudhisikiraibha ivo pachange pai pachiradzikwa vamugabe ndiri kuona apa vamwe vari kubvunza kuti tiratidzei isusuwo hatisi kukwanisa kuti tikuradzei mapikicha nekuti zviri kunzi zvinhu zvese zviri kuitika izvi itop secret saka regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii
kangwe zvakaita semba ine munopinda soka saka dzimba dzotenderera so saka kwaiti masive o chichi apa ndipapaiswa fish pond imba yasari mugabe yanga ripa pambeia saka apa fish pond apa ndopavakwa manja nokuti vari kufunga kuti vakaiswa kumakuva munhu anogona kunochera usiku munhu anotengwa akaenda saka pakuti munhu uzopapinda
aiwa isu tozvitambira sezvo ndochido chake chaakataura achiri mupenyu saka hapana chimwe chatingaise parutivi tinotambira izvozvo kuti zvaakataura iye mufi ndozvisungirwa kuita
hurumende yakatadza kumira papozishen imwe chete kuti imuti hiro kana kuti iti haisi at the same time vanhu vondobva vashaya kuti vomira papi saka at the end of the day tinge tangoona kuti isuse hama dzake tinega tingotora hama yedu tingoviga sekutaura kwaakaita ndo zvisina anozochema nekuti patedzerwa kodzero yemufi zvisina hazvina godo mukati kana kuti zvingani zvaitirwei
anowachiswi hakuno kunda atombokanganwa zvake vasitomboda kunzwa nezvake nenyaya yekunzwa aburisa mari yekubhadhara matifi zvitori wese
aiwa apo tiri kunzwa isu kubva kune vagari veikoko kwakutama pana amai vataura ivo vachiti zviri kuitwa izvi zviri kuitwa kuti vachengetedze mutumbi wevaimbova mutungamiri wenyika varobert mugabe nekuti panenge pane chivanhu chakawanda chiri kutaurwa apa kuti mutumbi uyu ungagone kuzobiwa kana kuti pane zvinenge zvichiitika asi tichaedza kuti tibate isu ivo valiyo mugabe kuti tinzwe kuti zvakamira sei panyaya iyoyi yekuti pari kutyirwa kuti mutumbi ungazowanikwe uchibiwa tigokwanisa kunge tichivabvunza nekuti vazhinji vari pano vari kubvunza ivo kuti ko zviri kumbofamba sei panyaya iyoyi yemutumbi kuti sei zviri kutyirwa kuti mutumbi uyu hausi kunovigwa pedyo namai vavo zvanga zvakumbirwa navamugabe asi uri kunzi iwo waakuvigwa mucourtyard tiri kunzwa kuti pakange paine swimming pool ndopawanikwa ipo pachinzi pari zvino ndopaakuzoiswa guva ravamugabe Gibbs
ye kunapo ke oncotshwa khona ke umoyi urobert mugabe kwanyangazani endlini khonapho ke kuyabe ngani kwehlukene ukuthi lapha kule ndlu yayinga umoyi usale mugabe bese kubuya ngapha kwangikhona ke kuyabe kungazani ke lapho okule ndlu kamfelokazi uGrace Mugabe so umgabe ke bamfaka phakathi naphakathi khonapho lapha yabekhona ndithe ngikhuluma ke loliyo namhlanje wathi ukuthi bangamncwabi duzane lo nina yikuthi emalibeni ngale sokugcwele so ke singazi ukuthi kuyahamba njani wathi ke sithathe ubaba osecingweni kona manje we've got our first guest and that is Mr Joseph Chuma ZANU-PF member and is a former parliamentarian used to represent Belandaba Mpopoma Mr Chuma good evening and welcome to the program
Good evening, my brother. How are you?
We are very fine. And you actually requested to be here for only 10 minutes. So the first question is, what's your take on what is going on in Zwimba, communal lands right now?
Well, we indicated earlier on, the former president was declared a national hero.
Mm-hmm.
It said his funeral was held at the National Sports Stadium, and the president, the current president, was very clear that he always follow behind his family's wishes and be guided by what they prescribe to us.
Mm-hmm.
And so I think since they then decided, I mean, initially they had said let him be close a motion in the National Sports Stadium, and the government actually took up that request and told him that the Muslim and the National Hero is Eka. And then when they came again now to say no, we've said to go to Zimba, I'm sure you saw the pen stake from the military information coming up again to say that we are guided by the family, that's why the family ones who are going to just say, they fall behind them and give them whatever the assistance we can and the government. So I think it's everything fair. Whatever the family wants, we shall adhere to, because at the end of the day, you might be our national hero, but you are the father, a grandfather, an uncle, to a certain clan. So we really need to respect that. And I think it's recommendable for what the government has done to say that let's the wishes of the family be put forward first before the wishes of anybody else.
Yeah, kodwa nxa sikhangela baba Juma ukanye ngazani impilo emozi William Lay imali eningi isiyadlaliswa poke manje nxa usukhangela wena ngokwakho kuyini okwenza ukuthi becine besithi ngcono siye khona ngale ekhaya?
Well, technically I think that the family got clouded by the fact that the former president rose Zimbabwe from 1980 up to 2017, and so to them Zimbabwe to become a family kind of affair. So they never comprehended the situation whereby one day the former president became a former president as he became in 2017. And so because of that, now there is a bit of confusion in the family. They are now pulling in different directions. Someone is saying that, someone is feeling entitled, someone is saying that, no, this man was not fairly treated. Why did they take away, his role, he was supposed to vote until he died, and stuff like that. And they want to blame the current president to say, why this is that is cruel, but they forget that the same guy was fired and he had to run for dear life through Mozambique until he got to South Africa before he came back, and then outsmarted them and took over that same seat. So, you see, they would don't say, Lana, Owen. Mm-hmm. This is happening, that is what we are seeing. And unfortunately, it has nothing to do with us, or the government of Zimbabwe. It's unfortunate that now they played around with the resources of the country, because that mostly are going to be great using taxpayers' money, and they should have put into consideration all those kind of things before they started playing around with the Utonze Lalawa.
Yes, I was about to Ubambe Konapo Ungaikachana, so... marvelous. Ulombuzo yenu ngawufaka kuba uJoseph Juma?
I think he's explained very, very well. But the question, Mr. Juma, that we keep hearing about these rituals, so what happened to all those other heroes that were buried at the Heroes Acre? Were they rituals that were performed on them? What's going on?
It comes as a surprise, because I always thought that it was a clean burial, because normally after all the ceremonies, the president's speech and everything, then the family remains behind with the workers, from public service, to do the actual closing up of the grave and everything. So I've never known that there's any ritual that happened there. So maybe they must come up and tell us something that we probably don't know in Zimbabwe. That is, don't know how we live in it. That's okay for our government. Maybe there was something that was being done. We don't know about it. What I know, because I got several relatives who are listening here and there, we remain behind with public service staff who and them have to sue the guy, and then we leave. So they don't do it alone. They do it with the family of the deceased. So anything else outside that becomes a mystery to me.
Yes, I want to go to Moti. Kambe kukono ungani kuya sechenzi swimzimbe abantu ungani pesiso kuyi uloya phela nxa kunja
kono kumthembo ukungimangalisile lami kakhulu uthi mhlawumbe kukhona okunyaba kwenza kodwa mina ngokwazi kwami njalo njengomuntu olehlobo ezithize ezikhona phana engikwaziyo ukuthi wena siyama ngemva kokuqeda umsebenzi yonke lo nezikhulumi kuyasala imuli nalaba abasebenzela i-public works abayibo abasebenzisayo ukuthi kugqitshwe kuvalwe igodelana asisikaze sibone imikhuba eyenzakalayo. So mhlawumbe kungaba nemikhuba ekhona esingaziyo sikuthi yibo kumele besitheleke ngentona imikhuba bani bayenza ngaphi nobani ngesikhathi bani kuthi ngenxa basala behambe besiyavula amangcwaba ethu yini asikwazi ngoba mina eseza emkhosini bekuvalwa imbuli ikhona kusetshenziswa isebenzi kahulumende under i-Ministry of Public Service.
Mm-hmm. Hayi, siyakuzwa kakhulu ke. I think we've got another guest, Thomas Mafumo.
Yes, we have him for 5 minutes, so I'm just going to grab him before we lose him. Makadiko va Mafumo. Aiwati rwadi vamafumo tinoona muri kwa Mugabe parizvino vari kuzowanikwa vachiviga vamugabe kwazvimba kwete kuHeroes Acre sezvanga zvakumbirwa nehurumende munoona sei apa?
Ndozvakaitara Mugabe ka ndanditi munhu anotaura kwaanoda kuitwa ndokune hama dzavo kwazvimba uku amai vavo kana kuti baba vavo hanzvadzi dzavo dzindokwa dziri saka munhu anovigwa kune hama dzake vaita zvakanaka kuti vanovaviga kwavakataura kuti ndiige ikunu zvemutanzi Heroes Acre chi hazvina nebasa rose izvi kana waenda kuHeroes Acre ndowaenda kudenga here munhu wese ane zvitema tese tine mawadrope edu saka tinotongona Mwari hatitongane pano pasi toti hanzi hando zvataita pano pasi ndo zvataurwa namwari no hazvisirizvo.
Zvakakosha sei pachivanhu kuti vanhu vawanikwe vachikoshesa zvinenge zvataurwa nemuvhi?
Ndo zvakagara zviripo izvozvo. Zvakagara zviripo kubva madzitateguru edu kare kare munhu aitaura kuti ini kana ndafa mumwe anoti ndisei pachiru chakati aibva achiru chinongedzera chiru ichocho. Saka itradition yedu ndo zvimwe zvinhu zvatingafanirwe kurasa. Tinozova mazuva ano kwakunzi hanzi yamakuva acharohwa chii munoziziva kuti zvinorevei kurova makuva?
Aiwa taurai tinzwi.
Makuva aya kana vanhu munhu achirohwa guva kana munhu afa haasi kuenda kune madzitateguru ake vakafa kare kare. Anogara ari ega kusvika guva rarohwa guva rake rozodzururwa aakupinzwa mui kune mhuri yekwake ndozvazvinoreva.
Panyaya iyi yavamapfumo iri kutaurwa nyaya yekuti panga pari kutyirwa kuti pachaitwa zvechivanhu kana kuti zvemushonga pamuviri wavamugabe pane zvinhu zvakadai zvinoitika here pachivanhu?
Zvinoitika vanhu vanoshereketa ka mishonga yekushereketa iripo asi mishonga yekuraramisa vanhu hapana. Noona kune vanhu vanoshereketa tinavo yakagara iri tradition yedu tinavo varoyiwa.
Saka muri kutsinirana nemumiriri mukuru wemhuri vaLeo Mugabe vataura ivo kuti aiwa nyaya yekutoti pakange paine mabox anga achikiyiwa kuitira kuti muviri uchengetedzeke kuti pasawanikwe pachiitwa zvechivanhu muri kuwirirana nazvo izvozvo?
Iya, ndiri kuwirirana nazvo.
Aiwa, pakanaka vamapfumo. Meno, kana pane zvimwe zvamungada kuwedzera?
Ndifunga kuti pane zvimwe zvakataurwa naivo vamufi ndozvinoitwa ndo zvinofanirwa kuti zviteedzerwe ndo tsika dzedu nemagariro edu.
Aiwa, pakanaka vamapfumo. Tozoti mati muri kumhanya pari zvino, asi regai nimbokuverengerai zviri kutaura vamwe. Pana Simon Simeon Banda anzi vamapfumo mudhara one anotaura zvaanoda nguva yaada. Pana Nigel pamugwagwa anzi mukanya vaakupinda nemasasi. Naijo abva ati mishonga yekushereketa chokwadi iripo. Gladys Mafura abva ati mukanya masazi munawo chokwadi. Edith Garanz ngavazorodze munhu pano kuramba vachichengeta munhu ashaya. Donald Soko ndozvo vari kuramba vachitaura, aiwa saka vanhu vakawanda vari kukubhiga ipana panza, vamapfumo vabvauya nemasazi, dai panga kuri kumusha taiti ndimaita usahwira.
Aiwa tatenda.
Aiwa tatenda. Saka dai kari kari kuyo maivaimbira kuti chiva mugabe pakuvigwa kwavapa.
Ndinoti pane kambo kangu kanonzi kana wakuenda unoenda wega. Hauna muperekedzi kwete. Irwendo rwako. Kana uchienda unotongwa nemunhu wese anotongwa nemabasa ake.
Aiwa mabva mavharisa hanzi nachiera. Munogona mukanya muve nezuva rakanaka. Aiwa Gibbs, we have the Thomas Mafumo.
Thanks, Thomas. Thank you so much.
Who was giving us a lighter view in our Shona culture would call him Sawira. He would come, you know, to a funeral and lighten up the mood. So that's what he was doing. But he literally says, yes, he believes that the family has a right to bury Mr. Mugabe in the family homestead. And there are rituals that people do perform on dead bodies. So the family in this instance is very correct to guard, you know, the former president's body jealously.
I guess in some Ndebele customs, if you come to a burial place and you joke, they'll beat you up. So never do that. So this is a sort of like a difference in cultures, which is not a problem after all. So sikusathe ubaba umkhula sincube okona kona pa ecingweni. Baba Ncube kunjani?
Ngiyaphila tatari njani?
Siyaphila kakhulu. Ye akuthi uthi wena ukubona njani khona kongani kwenzakala kula ngale kozwimba?
Lokhu baba kuvele abakwenzayo thina ngapha emhlubini emaNdebeleni kusidabula umoya ngoba ukugcina umuntu owahlukuluza kangaka elizweni leZimbabwe hhayi kwavele kwakulabunandi. Okwami nje ngombono wami thi ubevele ngasozeyehlala nxa indawo yamaqhawe kuyindawo yamaqhawe mpela angamaqhawe okweqiniso kuyadingana siyangcolisa abanye abantu. So nxa besiyambeka kibo njengokuba vele kuyisixhwali isigangi kanti kwekhona ngale kibo ngokumazi kwabo benza imikhuba yabo yobuthakathi okubulala njalo kuthizise ubuhlungu kugcina isidumbu sikamgalo isikhathi eside njalo lalapho kade lungiselwa khona leso sihonqo leso silungise sathiwa sinjalo na into esingayaziyo ngalezo nsuku njalo sokuliwa ngesidumbu leso bengasamngcwabi sasikhangelele ukuthi uzabekwa ngalelo langa abasitela ngalo. Kwakhanya ama-radio bavala kwampa eZimbabwe besengabantu esibe siduma singazi lokuthi kwenzakalani kade ngayi sesile sikuzwa kathesi sokuvumbuluka ama-radio ukuthi kuyabekwa kuthathi akusobomnandi lobo ngoba lwana umuntu uvele ube isigangi ngoba nanxa siliza ngezinye indini phecelezi nanzi ibivele ithi i-detector ngabantu abayimasiya ababulawa ukuthi abana babulawa bafakwa enkunjini zemfula badliwa izinyamazana nje ezimbabweni hathi ukuthi engcatshwe njengomuntu umuntu owona kangaka.
So kodwa-ke nxa umuntu
senza isihluku uhulumende yena lo futhi onguye ohluthune umbuso ezandleni zabantu umgaba ufele ehofisini bakithi lokuyana kuhluthunelwa abantu umbuso ukuthi uhambe ezandleni zabo amahovet omnangagwa kuphela kuze kuye nini lanini bezetshintana bekhona phana labana abantu vele kakula bunani yikho libona kuhlupheka eZimbabwe yikho libona inzalo isihlukuluza bafowethu akusoze kulungi lokho okwenzakala elizweni leli ngabantu bonaba ababiza ukuthi umgabe labo mnangakho labanye babo.
Ye akumvaliseke umgabe ungathini amazwi akho sibili asenhlizweni yakho?
Hayi uthi kahambe kuhle uNkulunkulu ngoba nguye osithathayo uzamhlelela khona ngale lapho khona uzahlela ngoba okugwetshwe emhlabeni lasezulwini ukugwetshiwe uzamhlelela konke okwenzakala ngombhuqazo wekukurawuni kasoze emyekeli ngoba engafuni ukuthi iNdebele ngitshole lilodwa kodwa kwala yena uNkulunkulu uzamhlelela. Ngiyabonga,
sibonge kakhulu-ke mkhula sincube khona ngapha kelubhane ngwadini lakusasa mntomdala.
Ya lingadinga sibili le mini lapha kade kuphuma ungena ehlelweni wakhanya bekulo msindo lapha kade ngikhola ngisayizwa ngucingo ngizinhle ngoba le news kangizizwa ngaphandle ngizemukele efonini kuphela ngatshelwa yindlu so kwatha yonke impahla ngisendi indlala enginayinzima kakhulu.
Hayi, siyakuzwa mntu omdala, silethemba lokuthi uzaphepha kukhona okuphakathi kwakho.
Sithembele kuye uNkulunkulu mdali.
Ye, so siyabonga kakhulu. Bye-bye, baba. So that is Mr. C. Mkhula Ncube. He's in Lupane. You are saying, you know, it's good that Mugabe is going to be buried in Zimba communal lands.
Mm-hmm.
According to him, Mugabe is not a hero at all. He's mm-hmm. supposed to be laid to rest in his village because he says he was a detector. He actually played a key role in the Kukurawundi atrocities. So he deserves what he's doing now, what is happening to him.
Mm-hmm.
And so, but his parting words were, God will take care of him.
Well, let's hear what our next caller has to say. Hello, caller.
Hello?
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri kutaura na Patrick Rupia, ndiri ku Pretoria, South Africa.
Taura yenyu tinzwi.
Tikada kuona mabasa akabatwa navamugabe, mamwe acho anga akanaka, mamwe acho anga akashata. Asi tikada kunyatsoongorora kuti tikada kuzoona kuti pane munhu anonzi akaurayiwa navamugabe, vamugabe chaivo vanga vasina munhu waiuraya. Asi kuti wawaishanda nao nhasi wakaita sana vamunangagwa yavo ndo vamwe wacho vari kukonzesa nekuti tikada kuona kuti kubva kubviswa kwakaitwa vamugabe pane zvino vanhu vangandi vatsakatiswa takunyatsozoona kuti zvechokwadi vamugabe vanga vakashata pane mamabasa asi vandipo ava vamunangagwa ndo vamwe vacho vakukonzesa matambudziro ratozva toti ndo vaiadhapta vanhu.
Mhm. Saka munoona sei zviri kutaurwa izvi kuti mangwana vanhu kuuya kuzoradzika vamugabe vanofanira kunge vakakokwa. Kana usina kukokwa haubvumidzwe ikoko.
Ya, ipapo ndikutona ipapo pakatonaka kuti vanhu vange vachikokwa nekuti kuti inyaya protection bazi hatingamboti savamunagwagwa vanongaende kuno panhamo pavamugabe ivo vari vakabvisa vamugabe pachigaro. Saka kuti vakwanise kunge varipo panhamo hazvingatovoid. Saka zvinotovanoni kuti vanhu vakakokwa vanhu vanoda kuenda vari munhu akakokwa hazvingapasa kuti zvive zvekuti zvanzi nhamo inokokwa munhu kana kuti haikokwe munhu asi vamunangagwa netimu yavana matema danda havafaniri kunge varipo kunhamo.
Mm-hmm. Hanzi Nachiera, ki. Pakaipa kola, you are on point. Ko panyaya iyi yechivanhu yatiri kunyanyonzwa iri kutaurwa kuti mutumbi wakanga wakachengetedzwa nguva nenguva pachityirwa kuti pangazoitwe zvechivanhu zvinoitika here izvi?
Ya, ipapa tikada kunyatsozviongorora tongoti vamugabe naamunangagwa pane chitsotsi chavaiziva chavaigara vachingotamba mamagamba ipapa vanoenda kunorarisa vanhu kuone komando uku dhoroba nechitsotsi chavo chavaita sei chavaita. Saka vamugabe kurwara kwavaita vakazosiya vaudza Grace achiti no musasuduke pane chitunha changu. Saka vanga vava kuziva kuti ndichogona kutambwa ivi ndakambotambawo vako. Saka akatoziva kuti ndikangofa ndichazotambwochi iyo. Saka ndosaka maiona vaishingira kuti no chitunha ngachiende kuone komando aida kuti akuzotamba zvanga vajaira kugara makore ese achitamba.
Aiwa mashoko makukutu. Hanzi naEdith Gara, caller, go deeper. Saka manakidza vazhinji motipa mazwi enyu ekupedzisira.
Yaba mazwi angu ekupedzisira nderekuti hurumende zvairi kutiitira kumusha uku zvinhu zvacho zvinototirwadza kugara patiri kuita muno musango ka ivo ndovari kutoshungurudza. Saka dai vanga vari vamwe vatichinjirewo maitiro avo kana vaona kuti pane zvinhu havakundikana kutonga hazvinyadzi semurume mukuru kubvita kubvatire padare kuti ano ndakundikana vanokwanisa kupinda vanonapinda ana vachamisa vanopinda ndo vachiri vechidiki naye nyema yekuvhotera madhara achiramba ari mabasa aataneta naye.
Aiwa tinokutendai kola Patrick Rupia muve nezuva rakanaka. Gibbs, just to remind our listeners and those that are following us on Facebook that, you know, the caller was actually just saying that he feels that if the government has failed, they need to take off their jacket, as he says, and leave the young ones like Nelson Chamisa to take, you know, the reins. But like we were saying earlier on, MDC led by Nelson Chamisa actually has an event tomorrow at Rufaro Stadium where they are commemorating 20 years of operation. It's
of
amazing.
Opposition.
Yes, of opposition, 20 years of opposition. So when you look at it, it looks as if they have not really been there for that long, but they've been actually in opposition for 20 years.
It's a long time. So now, and tomorrow, Marvelous, we are going to be bringing live on our Facebook pages the funeral of the late President Robert Mugabe. So kusasa ke zulukani ndaba sizathi ke siletulele khonoko ke kwabe kusenzakala kwaZwimba. Loba singazo zenxa singene phakathi kodwa siyasiloko silitshela ukuthi kuhamba njani. So likuthindlebe lizeza ukuthi salethulelani silethemba lokuthi sizazuzisa kuzuza sibe selinika ke emphakathini. Ye ngizokho kuthiwa silobaba lapha ecingweni umkhokheli. Baba umkhokheli kunjani?
Anyaphila njani?
Siphile kakhulu. Ungaphi kwanaba umgokeli?
Mina ngise-Centurion e-South Africa.
Yeah, ubona njani khonoko ukuthi owayengumuyi uRobert Gabriel Mugabe kumele ngcwatshwe kusasa kwaZwimba khona ngale?
Hayi, mina ngibona ngathi kuliphutha elikhulu lelo cause ke angithi yena uRobert Mugabe nalaba abanye bebephethe phambilini bayibaba introduce izinto zama-Heroes Acre. So yena naye bemele ayedlale i-Heroes Acre kathena ufuna umntana kabani ayedlala esigangeni yedwa. Yena ezowubona-ke ebheke ukuthi kurongo yena kumele ayengcwatsha-ke efamilini yakhe. Wayelist abanye abantu bangcwatshiwe khona laphayana e-Heroes Acre. So mina ngibona kwinto erongo naleyo ukuthi cause uRobert Mugabe njengoba engiyana ebeseyi-senior citizen angithi yethu. So uma e-senior citizen kutho ukuthi sengumntwana kahulumende. Uhulumende umele atsho ukuthi turn left, turn right, ifamily iyalandela cause uMugabe wafunga ukuthi yena uzoba liqhawe lethu.
Kodwa qhubeka.
Baba.
Kubeka baba.
Mina ngibona ukuthi irongo kakhulu. Yebo bengihamba bayomngcwaba ukwezethu kudlule nabo kufamily baqhubeke ngempilo bethu yaphambili.
Ye, phosela ukugcina baba.
Okokugcina bese ngisithi sizobe khuluma ngokuthi ulo udokotela lwana waye
uMagombela
wayethethwe kabuhlungu lwana ulethwe ngapha eSouth Africa ukuthi azolatshwa.
Kunjalo.
Ngibona kube yinto enhle kakhulu cause ke ekhaya akukho mjinduthu ongakwazi ukuthi umsize. Akukho into engamsiza shemu. At least uzoba ngicabanga ukuthi lana imishini izoba khona ukuthi bamsize naye aphile naye ifamily yakhe yamfuna yamdinga shemu. Ngimshiseni mhlawumbe ukuthi engathi ngaphila very fast. Then bezosola-ke laphayana okuyenziwa ngohulumente ukuthi manje uMugabe sesiyangcwatshwa koZimba. Ngapha iRose Acre kade yakhelwa ingxenye kade iyakhelwa ngangapha. Imali ezilaliswayo zonke zingezona lezi. Ukuthi aluba zimali ezithathwayo zizothuthukisa izibhedlela zethu. Imali ezithathwayo ziyengezelwe amadokotela ama-mistress kuthuthukise nje njengoba uyabheka uma ungabheka nje khona lapha ekhaya uthola e-police station inemoto eyodwa ayinasitayile ayinani uma ipontshile ipontshile uyabona izilimazeni ezade mele zisebenze zithengele amaphoyisa zithi upgrade loba singela lutho.
Hayi, siyakuzwa mfowethu. Ye, sibonge kakhulu mgokeli.
Hayi, ngiyabonga nami kakhulu.
Ye, ngiwathini kusasa. So that is Mgokeli is in South Africa. He was saying that now the mausoleum is going to be a white elephant. And it's a waste of money. So he says that money could have been put to better use, like buying a fuel, you know, buying even vehicles for police. He says they don't have motor vehicles after all. So then he says, you know, the doctor, it's good that is in South Africa, because there's better medication compared to Zimbabwe.
And I think in the interview that you did with Leo, you did ask him about the mausoleum. I heard you asking that what's going to happen now to the mausoleum, and you said that's up to the government.
Yeah,
the Mugabe family's hands are clean of that one.
That's right. And even Nick Mangwana, the information secretary, I talked to him yesterday, and he said, you know, we're going to stop it, because if he's not going to be per day, we have to take care of it and, you know, just stop the project altogether. So which means that money is going down the drain. And then speaking to some MTC activists and others, they're saying they should account for that money. Why did they spend that money towards that kind of a project when they knew something can happen, you know? And indications are that maybe the creation of a mausoleum for presidents actually hiked the Mugabe family.
So I don't know. I think we are seeing something very unique where Mugabe, you know, was controversial during when he was alive.
Yes.
And in death, he's still controversial because we don't know if this chapter will end tomorrow.
And right
until
now.
Until tomorrow.
Right now we're talking about him, right?
Yes. We are still talking about him. So we are, you know, hoping to be bringing you live updates tomorrow. Mm-hmm. You know, letting you know what's happening in Zimba. Kunao varipano pachirongwa chedu tunokuchinga midzai uye sekutora kwa trukuita. Aiwanyaya yeva imbova mutunga miru wenyika va Robert Mugabe. Iri kuramba ichingo netsa sekunetsa kwa yai ita vachiri vapenyu. Rikai timbotora mtereri. Hello, caller.
Rejoice.
Hello, mkoma, Rejoice.
Hello, magadizen.
Aiwa, tiriwadi muri kutubusa nemi muri kupi, sister.
Ndoku Mozambique.
Oh, kwa kadi ku Mozambique.
Hai, kuri kupisa zvako, kuri seku Zimbabwe.
Isu tiri ku America but hakune kuno kuti kuri kupisa.
Okay.
Ehe, taurai tinzwi.
Ha, ini ndinzi dangu ndo zvangu kuti program yakamira sekosi makwai kwai hachane ngari kunyanyisa.
Oh, yekwa Mugabe.
Ehe.
Ehe, kutaura kwa ita muzukuru mukuru we muri valio Mugabe vanga vari kuti ivo va Mugabe vacha radzi kwa mangwana vanga vari kuti ivo urongo wacho vanouya ikoko kuzoradzika va Mugabe vanhu vanenge vaita kukokwa kana usina kukokwa vabva vatsinira kuti usauye zvako nekuti unogona kuzonyadziswa vataura ivo kuti avo vari kunge vachidiwa pachiitiko chamangwana vanenge vatoziviswa nhasimaneru munhu wese akakokwa anenge akutoziva kuti akakokwa saka ndo zvavanga vari kutaura vachiti vacharadzikwa pamba pavo pavari kuti pacourtyard zvinoreva kuti pakati pedzimwe dzimba dziri muhomestead yavo imomo ndokutaura kwavanga vari kuita.
Oh, okay. Thanks for the update.
Hameno kuti imi pane zvimwe here zvamungade kutaura sisi.
For now, no. Because now I don't go to my updates. Because I go Facebook, I'm quite quiet. I don't wonder. So you will not know the truth. Because I'm going to go to the information. You settle.
Aiwa ichokwadi izvi tsanga ta verify zvedu. Ndosaka nichigara nichitaura zvangu kuti pa Studio 7 vanhu vangatuke vangati chi asi tinenge tato verify atiuye pana pachingo kutaura zvinhu zvatinenge tisina kutanga tanyatsotsinira. Muri ndo yataura kuti vamugabe vari kuradzikwa mangwana. Valio Mugabe ndo zvakataura. Yeah. Ehe, saka pari zvino ndo zvatikuenda nazvo. Thank you very much.
This station, this one information is sure yakakwana. Hapana chechi haidiwa. So mama stations ane vachitaura vachifuridzira, vachinyeba, vachinyebera, vachidi. So you will never know the truth.
Aiwa, tinokutenda isi sister, ndimunoita kuti tive tiri pano. Mudzoke zvakare mangwana tive tiri pano na nemu wangu Gibbs Dube. Tichikupakurira zvinenge zviri kuitika ikoko kwa Zimba.
Okay, thanks. Chongo, I use my number on Facebook. Says what I do.
Tova takufoni rai.
Okay, thanks.
Bye bye. Gibbs, yeah. Here we have a young lady who's calling us all the way from Mozambique, and she was actually giving us kudos. Saying that she's very happy to be on Studio 7 because we do verify our news before we publish. Because she says she's been following this Mugabe story on Facebook. And she says that some people were saying his body has been returned to Singapore. Some said he was already buried, even at locations where they had located where he was buried. But so she's saying she's happy that we are able to say, you know, this is what the family is saying. But I understand that I think we have some, you know, audio from the MDC talking about their event tomorrow. Let's take a listen.
kutaura kuno kuti tinobva mukupedza musangano wedu weNational Council unenge une utungamiriri unobva kumaprovinsi, utungamiriri weNational Executive, utungamiriri weStanding Committee. Vanhu vakagadzirira zuva ramangwana, munhu wese ndingangoti it's all systems go, munhu wese nyika yose yadavira. Vatanga vakaungana mangwana kurufaro stadium kutangana nai mangwanani.
Vachibaya, kune mashoko ari kubuda muma social media munana Twitter ari kuti izvo musangano wenyu womangwana wambosenekwa kuitira kuti mutungamiriri webato renyu ange ari kurufu rwaMugabe mangwana. Zvinhu zvakamira sei?
Ndo zvinoita zvari izvozvo. Vari kurwadziwa nokurongwa kwatiri kuita, hakuna zvakadaro. Ungano redu riri kutenderera mangwana, mukuru wedu anenge aripo, baba vachamisa haona kwavari kuenda. Izvozvo kwaMugabe munoziva kuti takavachema chaizvo. Vanhu vakawanda vakavachirema zvikuru sei musangano wedu. Zvamangwana izvo ndofunga it's on public record kuti vakatiwa haiwa zvinoitwa nemhuri yavo, it's a private burial. Saka isu haiwa hatina kwatiri kuenda ikoko. Tine urongwa hwedu hwamangwana hwokupemberera makore 20. Hutungamiriri hwese kusanganisira purezidendi wedu, purezidendi wevanhu, ndo vachange vari ivo mutauri mukuru pagungano redu ramangwana.
Vachibaya, mati imi mamboita musangano webato renyu, zvisungo zvabuda nebato renyu paurongwa hwemangwana zvakamira sei?
Sezvamunoziva kuti zuva ramangwana izuva guru chaizvo kwatiri semusangano weMDC. Sungo zvinongoripo ndezvokuti izvo semusangano wedu ndonga takataura kuti dingindira rezuva ramangwana rekuti iro tinenge tichipemberera makore akawanda chaizvo musangano wedu watanga.
Aiwa, apo tiranga tiri kunzwa isu kubva kuna vaAmos Chibaya vebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Vanga vari kutaura naRachel Towe Studio 7 vachitaura ivo nezveurongwa hwavo hwamangwana, nekuti panga pane kutaura kwakasiyana-siyana nyanya pasocial media. Tamuka mangwana nechinzwa isu kuti urongwa hweMDC wanga wambomiswa nekuti pakashaya vaMugabe masvondo maviri apfuura. Mabiko yanga ari kufanira kuitwa nguva iyoyo, asi MDC yakamisa mabiko iwayo vachienda kunochema vaMugabe, asi vari kuti urongwa hwamangwana huri kuenderera mberi. Saka tichange tiri kukupakurirai zvinenge zviri kubuda ikoko kuRufaro Stadium. Ipo pano paVOA Shona paFacebook page pedu tichikupakurirai zvakare zvinenge zviri kubuda kubva kwazvimba uko vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachange vachiradzikwa. Gibbs.
Ye, kunjalo ke siyabe sisiletulela kusasa lilalele phela indaba ezabe sivela kiti. Sikhuluma ngakhona kuke kwakusenzakala kwazvimba. So stay tuned, tomorrow we are going to be giving you live on Facebook, on our Facebook pages, what will be happening in Zvimba Communal Lands, that is Mashonaland and West Province. That is the funeral of the late former president Robert Gabriel Mugabe. So ke sizokuthe sizokuthola kulo baba lafecweni kutwa ngosikhumbuzo umlalazi. Baba umlalazi, kunjani?
Baba dube njani baba?
Hayi, siyaphila ndati. Singazi wena.
Hayi, hayi siyamakhulu ukuthi kunjani kodwa Studio 7.
Hayi, khona boke singane silungile kakhulu. So chake ngesindebele sibili sizwe ukuthi ukubona njani khona okwenzakalayo okuthiwa umgabe uyangcwatshwa kusasa.
Hey, indaba kaMugabe. Uyazi ukuthi ngithi mhlawumbe uba kuchumose sekhona angazomkhonaecinweni mhlawumbe indoda injalo ukuzeikhuluma kakhulu ngentoza nezo.
Hayi, ukuthi uthi ufuna isikhathi esincane sihambi.
Allright, kuraright baba. Into engiyikhalela mina kakhulu nje umuntu yasemathebeleleni, bengithi mina uMugabe lento yokuthi yena namhlanje athi akasafuna ukubekwa e-Heroes Act. Mina bengathi mina ngabe kuthiwa nginamandla okukhulumela isigaba semathebeleni, bengizothi isithombe lesi abasifake Blawayo sikankomo sisuse kuletheni unkomo ugobo lwakhe aze bantimbaki ngoba uMugabe ungabona ukuthi le nto ebeyidlala kuqala. Unkomo ma etshona unkomo uMugabe wathi yena umuntu otshonileyo he doesn't make a decision, i-decision yezwa abantu baphilayo. Wathatha unkomo wayombeka labo abambeka khona kuleya u-graveyard leyana. Now muva kwalokho bathi abantu beHarare abasafuni ukuthi babe bebona unkomo eyisithombe ngale Harare, bazomletha kobulawayo. Angithi ma umuntu eyi-national hero ubekwa e-capital city of that country, unkomo bazombeka kobulawayo wayemzondi abantu bakaMugabe. So namhlanje uMugabe mayeyobekwa ekutama khona le kwaZimba, ungani ukuthi abantu balethe unkomo ekhele ngoba now that igraveyard liyabathi heroes ekazi irrelevant now. Say now, you know, about to do the woman who love and love and come and love in Ning Labo. Babula, guys. Oh, God, in simplest words, was never a leader. He was just a looter. Which he, when I do it, was abandoned back from. And if abandoned people are divided, after a leader, niggas a chance for 40 years with the United Band. What can you South Africa about, you know, short term, short period on Monday, only 4 years in office. What Shanga Nisa is all totally divided over Macam. About Namda, South Africa, civil attacking about Mandela, which here Ella Kiliz, all guy which here, me. Conamanga Kangana, Ama Uroms, Uragalaba to Leo. My Kuduma moves to want to only go and what is Lely Eligam Gabi. So, even to lay me like a new girl, I don't think that we appeal. I mean, I was out of the corner, there were some lash on the Lamantia, Lavan, a telephone. Would I include Emma Cabell and Gun Guns against Father would have said that I was a sign with us along. She did Tina, Mirabu, Lamali, Dazafa, and my chief, and over my bar, Robin Macabell. The time was with us, they were a case.
I see. I was a cool game, Lalas. Want to access her? Okay, Lalas. Bye bye. So, Skumuzum Lalas is saying that, you know, the Euros Eka is now totally irrelevant. He says Mr. Mugabe has just trashed it because if he's not at the Euros Eka himself, it doesn't make sense anymore. And so he says, therefore, they should actually remove the body of the late Father Zimbabwe, Joshua Nkomo, and repair it in Kezi. He says, just because if Mugabe is not there, why should Nkomo be in that place? So he says Nkomo was more important than Mugabe himself. So that's the way he put it. Sizo kutwake slow baba, usano koza, ikumweni. Sano koza, kujani?
Sigona, tuwele janji.
Sia pila mfuwe tu, singa zuweni.
Hayi siyaphila sibona ukuthisa
ye kunjalo fowethu inantudaba
hayi udaba lwakomgabe lolu hayi idrama yabo le abasenzeleyo hayi hayi yazi idrama iyo ke le abayenzileyo
ngesekuyibhasikop
ahambe becabanga ukuthi uzavuka yini kodwa ke okusalayo ke ngabe kuthiwa kuya ngami njengoba umgabe le wenza khonoko ukuthi uNkomo aphikisane lesifiso sakhe bambeka khona le Hero Zika ngabe laye bamfake khona ngenkani manje sisadiphela xa kuhlonipha ukuthi uNkomo somdinde esinqumo sakhe kanti uNkomo yena bamdelela ukuthi ngabe kuthiwa siya ngami wonke abantu bakithi abangaphi emandebeleni bebezathatha bonke babuyisele belahlelwa emafamilini abo ngoba manje khonapho iHero Zika kuyafana nje sesidangeni kuhlangene abantu abayenze okuhle lokubi. Yebo baba.
Ye, kodwa ubona zani ukuthi uchiphile nje ukuthi umuntu ayigejwa aphinde engcwatshwa kwezindawo.
Ama-families ma engakufuna lokho ayakwenza ukuthi nje umbuso ungeke uvume umbuso khona. Khathe singakhuluma ngombuso olesandla esiqinileyo lo siphethiwe ngeke uvumezele. But ama-families ma engakufisi ukuthi namhlanje bathathe. Siyabathatha vele-ke sivingele silokhu sehluleke basumbuso osivingeleyo lokho
hayi siyakuzwa ke mfowethu ungadini lokusasa baba
siyabonga baba
siyabonga kakhulu so what he's saying is that you know there was too much drama on this thing concerning the burial of the late former president and he says you know if things were according to him all the people that are lying there it should be actually exhumed because that place is like a wilderness now.
Yeah. Very interesting. I mean, we are seeing Mugabe from his grave, actually, you know, hogging all the headlines. So very interesting indeed. Yes. Hello, caller. Hello.
Hello, Magadi.
Tiripo Magadi enyu.
No para zedu.
Trukta ora nani uyeje murikubi.
Urugutaro na Lama Popo, Andrew Mapopo from South Africa and Dufan from South Africa.
Taurei, Lama Popo. I'm not sure what's wrong with his phone. I think, you know, the South African lines today are a problem.
Yeah.
But I guess, you know, he sounded like he was excited to share something, but, sorry, Mr. Mapopo. We'll try again. I will keep trying you.
Maybe he's going to join us tomorrow.
I hope right? so, yes. Yeah. To all those varipano, vakaterera, pano pa Facebook page, edu ye VOA Shona. Mangwana tichange tu kukupakurira hii, shuri kuitika kwa zvimba. Uyeje, sekuziwa kwa muri kuita batore MDC. Inotunga miruwa na Vanelson Chamisa, vachange uwezo kare vaine mabiko. Kurufaro Stadium saka tichange tiri kuti tikabata kurufaro tobata kwa zvimba tichikupakurira ipo pano mangwana saka zvizhinji zvatichange tiri kukupai munogona imi kunyora namba dzenyu kana muchizoda kupinda pachirongwa tichionesana kuti munoona sei zviri kuitika izvi nyanya panyaya yekuradzikwa kwevaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo takaona pakatanga mwedzi uno zvakanzi izvo pakashaya vaMugabe uyezve pavaka Tumbi opa wakashika munyika takanzi kuti vachange vari kuradzikwa ku Heroes Acre uyezve pachava kwachivakwa chikuru chinonzi Mausoleum icho chaita kuti Gibbs you know that's the latest word if you go on social
Mausoleum,
media
yeah,
and I bet you there are some kids that have been named Mausoleum
yeah it's possible
just like V11 so
yeah so we see that there's Kandazi lapha ku Facebook marvelous kuti yahlupa indaba ka Mugabe so ngathi isichebo sebusika Hali ya kwa zisi chepo sivu siga, silipa kanganani. Kuzo buya ke, usanokoza, uti dube kitala sa kukina. Nkwana mfoitu, hani sasa kufone li, usanokoza. Kitala kujalo ke mfoitu, hizo. Shali spotoni, So ke, kuzo buya ke, uskandazu ya pina futu, uti, katisi tumbu siya chonchwa njani. Toku kwa mangalisa kakulu. Uti ke, kunzi masipili yoke si kubona kusazagala. Kuzo buya ke, abanyi njalo ba kuluma la poti mbonuti batini, usika wanda, Sega wandi kuti indaba leyi bakuthi ichithe isikhathi ngoba lo sikhuluma ngaye kanye mzonda sibe lokunye okumangalisayo kuzobuya njalo omunye udingani kuti kambe shwa unjani lo muntu umgabe sehluphele kakhulu so usikhaphe nathi hamba sesidinwe ngawe uRuben Ndlovu uyabhala futhi bengicela ukubuza ukuthi kungani obhadala imota yesidumbu kunini izulazula konke lapha endaweni eziningi njalo iMausoleum lay iyabhatalwa mbani njoba siqalisiwe so this person is asking you know the funeral parlor says who's paying the money
the funeral parlor the government
so because the government is dubs but the family was dealing with the other one so this guy is saying who has been paying all along
interesting but we have a
interesting
caller
question, yeah.
Let me take the call hello caller
Hello?
Makadi yenyu tukutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Mugobo Solomon ku Eastern Cape South Africa.
Taura itinzwi.
Ya, tutaura pamusana pe MPC. Ndandirenderi pamwe tichatora.
Okay,
mu. Mamera kata zvinhu iko zvino hatitori kuno zvinhu zvakatoma kudzokere kumba.
Mazwano kwa mira sei nenye ye xenophobia.
Ya, xenophobia kambo neta zvayo muno South Africa, but iko zvino zvambo zvaona. Yakanya uneta mujobheki kwatiri uku ikiti kwa kutori nani. Jobheki ndokuva ineti.
Ko panyaya yekuradzikwa kwa vamugabe muri noti chii ipapo?
Ya. Apa paru kuneta apa kuti tiri chii bhozi vaifanira kuitwa kuHeroes Acre saka manje kana zvazvokwa zvimba uku hatichazivi kuti zvichaitwa seuro ichamira ichinzi Heroes Acre here kana ichina mbeara manje
aiwa mashoko makuku tunguva yedu yadyanana tinokutendai mukoma we're hearing the same sentiments being echoed by our caller he's saying now that Mugabe won't be at the Heroes Acre will it be Heroes Acre
That's the thing. So, sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Joseph Chuma, a ZANU-PF member and former parliamentarian, that is, he was representing Pelandaba Mpopoma in Bulawayo. So, let's hook up tomorrow. We are together here on Facebook and we are going to be dishing out a lot of information about what is going to be taking place in Zwimba communal lands. And we'll switch over a little bit to other places like ARR and see what we can
Yes, and we'd also like to thank our surprise guest, Mukanya Hurricane Hugo Thomas Mapfumo, who came in and weighed in on what he thought about the burial of the late President Robert Mugabe, who he said, yes, he has his rights as a private citizen. I'm Marvelous Mhlanga Nyahui.
And I'm Kibs Dube. Bye-bye.